Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoita musangano nemukuru muhurumende yeAmerica mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica panguva iyo America neEuropean Union dzawedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika. Russia yosimbaradza ukama neZimbabwe vamwe vachiti hapana chinobatika chiri kubuda. Musangano pakati pevashandi vehurumende nehurumende unonzi wapera pasina kuwirirana panyaya dzeuwandu hwemari uchawedzerwa kuvashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott, vaita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava, vakakurudzira Zimbabwe kuti isadzike mitemo yakafanana neunonzi uri kuomesera masangano anoshanda akazvimirira wePrivate Voluntary Organization Bill, uye vadzokororawo kuti nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitirwa muHarare uyu uri kuuya panguva yomutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vawedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vachiti hapana zvavaita kuedza kugadzirisa nyaya dzezvopfumi nezvematongerwo enyika vachivapomerawo mhosva yekumbunyikidza vanopikisa masangano akazvimirira oga nevakuru vevashandi. VaScott pamusangano nevatori venhau vati vari kushushikana ne mutemo wePVOB uyu.
We talked through important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence, for leaders to continue to call for clear, transparent elections. We spoke about the PVO bill, some of the concerns that we expressed on that.
Tataura nezvenyaya yeAfrican Development Bank, tataurawo zvekuti kuitwe sarudzo dzisina mhirizhonga dzejekerere, tataurawo zvinyuto zvedu nekuvandudzwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill.
Asi vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMnangagwa vakati havasi kuzodududza pakusaina bhiri iri kuti rive mutemo, vachiti rakakosha mukudzivirirwa kwenyika. United Nations iri kushorawo ichiti vasarisaine. Musangano wanhasi wapindwa nevakuru vebazi rezvemari, kudzivirirwa kwenyika uye nevezvemutemo. Asi vaScott varamba kutaura nezvenyaya yekuwedzerwa kwenguva yezvirango zvakawedzerwa negore navaBiden neZuro. Papera musangano, vashava havana kutaura nevatori venhau sezvo vati vange vachimhanyira kune mumwe musangano. Asi mumashoko avo ekutambira vaScott, vashava vati vanokoshesa zvakanyanya rwendo urwu.
I very much welcome the opportunity to discuss with you matters of interest to both countries and hopefully start charting a path of friendly relations between our two countries.
ndinokoshesa mukana wekuti titaurirane zvakatinakira senyika mbiri uye ndine tarisiro yekuti tinowana nzira yekuumba ukama.
Vachipa pfungwa dzavo panyaya yezvirango, vakafano bata chigaro chemutedziro mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Hostello Siziva vati bato reZANU PF rinofanirwa kugadzirisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe.
The greatest function iri munyika inyaya yehurumende iri kudzvanyirira vanhu, the human rights situation ne corruption.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati zvirango zvinopa mukana kuhurumende kuti zviongorore nekugadzirisa painokanganisa.
Zvirango zvinotipa mukana wekuti tireflect kana kuti tishitarise kuti zvii zvatiri kuita senyika kana kuti tivatungamiri zviri kukanganisa nyika yedu kana dzimwe nyika.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vati zvirango zvinofanirwa kubviswa.
Zvirango zveupfumi izvi ngazvimiswe nekuda kwekuti vacho vakanangwa nezvirango zveupfumi izvi tinoona kuti upenyu hwavo kana hwakashanduka hwakatoshanduka huchitowedzera kunaka.
Mutauriri webato reZANU PF Christopher Muchangwa vati havanei nezvaitwa neAmerica neEU sezvo Zimbabwe yava kudyidzana nedzimwewo nyika.
Isu ticharamba takabata chedu takachipfumbata, ivo vacharamba vachiita masanctions toona kuti anohwina ndiani.
Vaive mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weexecutive order muna kurume 2003 vachitemera zvirango vakuru muhurumende vaipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekutora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende yeRussia inoti iri kuda kusima mari yayo muZimbabwe panguva iyo Russia isiri kuwirirana nenyika dzekumawirira zvichitevera kurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Izvi zvataurwa negurukota rezveupfumi mudunhu reSverdlovsky rekuRussia vaYashaslav Yarin pamusangano waitwa nechikwata chavakauya nacho munyika nechikwata chehurumende yeZimbabwe waitwa muHarare nhasi. Vachitaura kuburikidza nemuturikiri, vaYarin vati mamiriro akaita zvematongerwo enyika kunyika kwavo ndiwo ari kukonzera kuti vatsvage nyika dzekudyidzana nadzo pasi rose.
We are working on establishing new logistics and new contacts between our countries. In fact, we witnessed that some logistics have been disrupted because of this geopolitical situation. But I assure you that we are working on it.
Gurukota rinomirira dunhu reMidlands, Valari Mavhima, vati vawirirana nechikwata cheRussia ichi kuti dunhu reMidlands rinyorirana nechibvumirano chekudyidzana nekushanda pamwe chete kana kuti twinning arrangement nedunhu rekuRussia reSverdlovsk iri. VaMavhima vati chikwata chekuRussia ichi chati chiri kuda kusima mari mukucherwa kwesimbi mudunhu ravo chisati chapinda mune mamwe mapazi eupfumi anosanganisirawo nyaya dzekurima, hutano, zvemigodhi nezvimwe.
Isezvo munoziva kuti kuMidlands kunowanikwa zviwanikwa zvakawanda zvemining. Saka zvokuchera izvozvo izvo ndo imwe yezvimwe zvakawanda zvataona. Kwozouya zvakare nyaya dzezvipfuwo kuti tinokwanisa kuita maagreements navo.
VaNicholas Ndevele, vanove mukuru wekambani yeZimbabwe International Trade Fair, vati kushanya kwechikwata ichi kwapa Zimbabwe mukana wekuti makambani ekuRussia auye kuzoratidza zvaanokwanisa kubatsira Zimbabwe nazvo.
Nekuti Russia haiwanzounza makambani ayo kuZITF, yeti ivo vane maplatforms avo akafanana Inoprom atinoparticipatawo. Saka apa zviri kungokudza ukama.
Asi vachipa pfungwa dzavo, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vatiwo.
Saka zvenyika iri muhondo hazvizikanwi kuti chaizvo chaizvo zvainenge ichiita zvinenge zviri zvechimiro chakadzama here kana kuti zvinoita sekuti kungoita kwokuda kusotesa kana kuti kwokuda kuti igovhundusira nyika yedzairi kurwisana nadzo iyo Russia muUkraine.
Asi nyanzvi munyadzi zvekudyidzana kwenyika, vaLazarus Sauti vati kusimwa kuri kuda kuitwa mari neRussia muZimbabwe kunogona kupinza Zimbabwe muna taisireva nenyika dzekumavirira dzakatemera Zimbabwe zvirango, sezvo nyika idzi dzisiri kuwirirana neRussia pamusana pekurwisa kwairi kuita nyika yeUkraine.
Zimbabwe iri kuita urongwa hwekuda kuvaka ukama hwayo nenyika dzekumavirira, ukama hwakanga hwakakanganisika panguva yavaMugabe. Zvakadaro, urongwa uhu huri kukanganisika nekuda kwekusimwa kwemari ikuri kuitwa neRussia munyika ino maringe nekucherwa kweupfumi. Izvi zviri kuita kuti nyika dzekumavirira dzione sekunge Zimbabwe iri kufarira zviri kuitwa nenyika yeRussia kuhondo yayo neUkraine.
Asi zvimwe zvibvumirano zvakamboitwa neZimbabwe nemakambani ekuRussia hazvina kubudirira mushure mekusawirirana. Semuenzaniso, kambani yekuRussia inonzi VI Holdings yaimbenge yati ichaunza mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion kuburikidza nemugodhi weplatinum weGrand Dyke yakazobuda munyika pasina chabuda muna 2022. Chibvumirano.
Vashandi vehurumende vanoti hapana chabuda panhaurirano dzemihoro dzavaita nehurumende nhasi pasi peurongwa hwenational joint negotiating council, sezvo vanga vakamirira hurumende vati bazi rezvemari harina mari iri kudiwa nevashandi kuti vatambiriswe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyori wesangano range richimirira vashandi vehurumende mumusangano uyu reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti hapana zvine musoro zvabuda mumusangano wanhasi.
Saka nhasi patasangana nehurumende, isusu taona kuti zvavauya nazvo hazvisikana kutaura. Kune mapepa atakanga tavapa, takanga tichida isusu mazana masere nemakumi mana emadhora kuAmerica, hatina kumawana. Kumashure takanga tichida mazana mashanu nemakumi mana emadhora kuAmerica, hatina kumawana. Asi pamusangano wanhasi tanga taita kudzika kukuru kwazvo kuti tingoita kuti zvinhu zvifambe, vanhu vararame, iyo nyika irerukirwe. Asana kuti zvose izvozvo hazvina kunge zvatipa chiyamuro.
Vaenderera mberi chiti musangano wanhasi uyo waita maawa mashanu watora nguva vanomirira hurumende vachingotaura kuti hapana mari yekupa vashandi.
Zvichemo zvinogara zvichiuya hazvishayikwe zvekungoti nyika yakaremegwa, upfumi huri kutambudzika, tiri kusumuka. Asi zvose izvozvo zvinhu zvatinongoziva zvagara zvinofanira kutaurwa panoitwa hurukuro. Asi isiwo tinongotiwo zvagara zvatinofanira kutaura nezvegara zvinoonekwa ndezvekuti muhoro yedu haisi kutenga uye haisi kuenderana nemararamirwe ari kuita munyika.
Asi vamushangu vati izvi ndizvo zvinogara zvichitaurwa nehurumende uye vaitarisira kuti nyaya iyi ingadai yakagadziriswa gore rapfuura vashandi vakatotanga kuwana mihoro yakawedzerwa munandira. Vati vabvumirana kuti vasataura kuti hurumende yanga yauya neurongwa hwakadii hwekuwedzera vashandi mari sezvo nhaurirano dzichaenderera mberi. Musangano wanhasi waitwa mushure mukunge vamwe varayiridzi pasi pesangano rinozvidaidza kuti Teachers for USD vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro wechiuru nemazana maviri nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti $1,200 pamwedzi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nhengo dzesangano ravo dzakawanda hadzina kuenda kubasa nhasi.
Aiwa nhasi tisaichaenderera mberi, vanhu vakawanda vatowedzera kuenda kubasa.
Asi mutauri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti kunongova kutaura kwana vamasaraure vachiti varayiridzi vazere muzvikoro.
Varayiridzi vazhinji vari muzvikoro izvezvi vari kudzidzisa vana, vari kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Hatina kana strike yatisiri kumboona izvi hameno kuti ivo vari kufunga kuti strike iri papi pasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMoses Mike avo vari kutungamira chikwata chehurumende munhaurirano dzeNJNC. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa zvabuda musangano wanhasi sezvo vange vaenda kunze kweHarare nebasa. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iri kuda kuti mushandi wepasi atambire mazana masere nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kana kuti $840. Ndaka mirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangoja.
Nepfenyuro yeAl Jazeera iyo inoti yakaita tsvakiridzo kwemakore maviri yeuori unonzi uri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe nebato reZANU-PF mukubiwa kwegoridhe inoti yambomira kuparura firimu retsvakurudzo iyi nhasi sezvainge yamboimbisa asi isingape zvikonzero. Al Jazeera yati chaburitsa firimu iri munguva inotevera asi iri kuti vakuru vakuru vehurumende vakabatwa mumambure euori. Vatori venhau vashoma nevamwe vanorwisa uori vakaratidzwa firimu iri. Mumwe anonzi ari munyaya iyi ndava Hubert Angel, vanove mukuru wekereke Good News Church. Vamwe vane mazita ari kutarisirwa kuburitswa vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Hatina kukwanisa kubata vaAngel kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakaudza Studio 7 nezuro kuti zviri kutaurwa neAl Jazeera ndezvemugotsi Matsuro. Vachinyora padande mutande reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati ichokwadi kuti pane uori huri kuitika mukutengeswa kwegoridhe asi vakati hurumende yakazvipira kuhurwisa. Panyaya yeuori, sangano reTransparency International rinoongorora nyaya dzeuori pasi rose rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chezana nemakumi mashanu nenomwe kana kuti 157 panyika zana nemakumi masere 180. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Hatisati taziva kuti chii chichabuda paAl Jazeera asi yes, zvinhu zvinofanira kuti zvishungurudze vanhu.
Zviri kunzi zviri kubuda izvi hazvisi kukushamisai vamago?
Asi hazvifaniri kutishamisa nekuti zvinhu zvatagara tichiona zviri kuitika. Gore rakapera tine ripoti ratakabuditsa raitaura about kubuda kwegoridhe kubva kumazoe nekupena longa. Zvinoda kubuda mudhokumendari imomo zvinongotsinhira zvatiri kutaura kuti nyika yedu yaurawa nekuda kwemakoronyera, kushayiwa kwemitemo, rule of law panyaya dzeminerals. Saka inofanira kunge iri call kwatiri tese kuti tinofanira kuti tiwedzere zvatiri kuita kurwisana neuori nemhosva dziri kuparwa mukubuditsa kwemaminerals zvisiri pamutemo.
Asi paongororo dzamunomboita mungati Zimbabwe iri kurasikirwa negoridhe rakawanda zvakadii?
Ukanzwa vachiti tiri kuwana ngatiti 34 tons dzegold pagore. 34 tons idzodzo dzinenge dziri maybe a third yegold rakaproduswa munyika. Two thirds rinenge rakasmagliwa. Chatinoziva ndechekuti gold rakawanda riri kuproduswa muZimbabwe rinosmagliwa. Shoma ndo rinoenda kufidelity. Saka kana tichiti ngatimboti tiri kurasikirwa ne 50 tons, tinenge tichiti tiri kurasikirwa ne about 3 billion pagore.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington. Sangano renhau repadande mutande reNewsworks rinoti komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga nhasi masikati mukuru weNational Social Security Authority kana kuti NASA vaCharles Hove vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa ravo nemazvo. Studio 7 yaedza kuti tibate vakuru veNASA kanavo mutauriri weZAC Commissioner Tandwe Muhlobani kanawo sachigaro veZAC Justice Lois Matanda Moyo kuti tinzwe zvizere panyaya iyi asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. NewsWorks inoti vashava ndo vanga vachiferefeta nyaya yeuori hunonzi hwakaitika pakutengwa kweimba neNASA ichitengerwa gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima. Apo pasiro seriri kupemberera mabasa anoitwa nemadzimai mumwedzi wakurume sezvinoitwa gore roga roga. Studio 7 nhasi iri kuita hurukuro nemunyori wemabhuku amai Imelda Tsumba. Amai Tsumba vakanyora mabhuku anodarika makumi mana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinotenda Mwari nemwedzi waMachi watakatarisana nawo tichitarisana nemadzimai. Ndiri munyori wemandorokwati, ndakanyora mabhuku 44 mumwedziwo watakatarisana nawo wemadzimai. Iva mukadzi anocelebrata zvipo zvawakapuwa naMwari, kwete kungocelebrata chete asi uchibatsira vanhu vese vaunosangana nawo.
Mabhuku enyu aya makanyora anotaura nezvei?
Ini mabhuku angu anobatsira vanhu. Ndinotarisa kwandakabva nekwandiri kuenda, ndonyatsoona kuti mabhuku angu anobatsira vana vedu vari kuteera in the next generation. Ndo ma next leaders iwaya atakatarisana nawo. Saka hatidi kuti vaite mamistakes atakaita isisu. Mabhuku andinonyora anopa guidance. Saka ndiri kuda kuti titende Mwari kuti takatarisana nechipo chemunhukadzi.
Takatarisa iro gore dzvara 2023. Zvii zvamuri kutarisira semunyori uye semudzimai?
Ndakatarisana na 2023 chimwe chinhu chinondifadza. Mabhuku matatu kunyanya ndiri kuda kutaura pano. Rekutanga rinonzi Abortion Has Consequences. Bhuku irori rakabvuma kupinda muzvikoro kuno kuZimbabwe. Ibhuku rinobatsira vana vechidiki kuti vazvione kuti kana wabvisa nhumbu pane zvinozokukanganisa, zvinokushusha mupfungwa mako upenyu wako wese. Hachisi chinhu chinongoitika, chinhu chinotokusiya wakamira pasina kunaka. Saka ndiri kukurudzira kuti bhuku irori ribatwe nemunhu wese. Ndakanyora futi bhuku rinonzi Stop the Abuse. Paunoona kuti madzimai ndisu tinonyanya kukanganiswa, kurohwa, kutukwa, kudzvinyirirwa. Saka bhuku irori rinodzidzisa munhukadzi kuti uri chisikwa chinoshamisa. Haufanire kusiya vamwe vanhu vachikutsika vachiita kunge chikorobo. Mabhuku angu ese anowanikwa paAmazon, asi ndiri kungotaura aya takatarisana na 2023.
Mungati tauriro here nezvebhuku renyu idzva uyezve kuti rakakosha sei?
Nonzi Marriage Handbook, His and Her Perspective, ndobhuku number 44 rangu randakanyora. Bhuku iri tiri kuona kuti mudzimba umo hamuna kumira zvakanaka. Vanhu vari kurambana nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kutogadzirika. Saka mubhuku iri ibhuku rekutanga randakanyora nemurume wangu. Saka mubhuku irori takatora mibvunzo yakawanda yataibvunzwa nevanhu. Tinoipindura inini ndichipindurawo sekuona kwemukadzi, ivo vachipindurawo sekuona kwemurume.
Vanga vari munyori wemabhuku Ambuya Imelda Tsumba vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nesangano reEuropean Union vakawedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vakuru muhurumende uyewo kambani yeZimbabwe Defence Industries vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere. Asi vamwe muhurumende nemuzano PF vanoti izvi zviri kuitirwa kukanganisa sarudzo dziri kuitwa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose muzvinafundo yeLuet Masocha pamwe chete nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza muzvinafundo Masocha kuti vanoti kudii nematanho yeAmerica pamwe neEuropean Union aya.
Matanho aya asi matsva kunyaya dzeZimbabwe. Masanctions aya nekuextendwa kwaari kuita akangurabvirira nokubvirira, ringava gore ramaelection kana kuti gore risiri ramaelection. Saka pari zvino pfungwa dzangu ndodzokuti hurumende yaidero yaona kana kuti varutonga vaidero vaona kuti ndapapi chaipo chaipo patinotadza kuwirirana neEuropean Union neAmerica tipagadzirise. Nokuti makakatano aya haasi kuzongonzi tamuka masanctions abviswa pasina zvacho zvakatarwa kuti ndizvo zvinofanira kunge zvichiitwa kuitira kuti masanctions aya ange achibva. Nokuti ari kuvhiringa zvinhu zvakawanda, tose tinozviziva nharo So kuti dai abva kana kuti ma demonstration anoitwa anhu achivata ku embassy kana kuenda kuna ana Davos andisati hanguda mbosongana nopanganzi ndiyo nzira yokuti ma sanctions anenge akaiswa panyika ange achibviswa nzira yokuti ma sanctions anga achibviswa handifungi kuti vari muhurumende havaisivi.
Dr. Mavaza, pindai tinzwe, munoti nematanho akatorwa neEuropean Union neAmerica pamwe chete nemashoko ataurwa naProfessor Masochi.
America neEurope vagara zvavo vakangoti kangodzira miseve. Havasi kuda kunzwisisa kana kuti batsira chinangwa chavo achisi chezvavari kutaura havana hani nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekubvisa hurumende yakasarudzwa nevana veZimbabwe. Chinangwa chavo ndechekuenda against zvakaitwa nevana veZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kubva vamunangagwa vachipinda muhurumende kune zvizhinji zvakachinja. Majournalisti akufamba madira aJorjina, vanhu vari kungodemonstrata usiku nesikati, hakuna ari kusungwa. Vamunangagwa vari kungotukirirwa nevana vadiki nepwere, hakuna matambudziko. Kuri kutosungwa vanhu vanenge vatopara mhosva zvakaita sana Job Scala, kuti vapara mhosva ndo vari kusungwa. Ende havasi kusungwa vasingatongi, vari kusungwa voenda muprocess mumafambiro anoita mutemo weZimbabwe. Dambudziko riri kuita Profesa Masocha havasi kunzwisa chizvimwe chete, hatina chatakanzibvisa itikasabvisa. Iko zvino ndakabvunza vamasoja kuti masoja ari kunzi ari kudzvinyirira vanhu, akadzvinyira vanhu papi? Zvakaitika 2018 zvikapfuura, saka masoja apinda papi?
Profesa Masocha, pinda itinzwe.
Ndinoda kupinda ndepokuti kwanzi hurumende inenge yakaita zvayakaita. Handina kuti haina kunge yakaita zvayakaita, yakaita zvayakaita chaizvo. Asi panyaya dzamasoja dzavari kutaura kuti zvakaitika yanga iri August, yai after my election, President Mnangagwa vakaappointa commission, the Mondlane commission report ikabuda. European Union yakanangana neripoti iyoyo kuti hongu pari zvino masoja angange asingarovi munhu. Tirozviona ko ripoti yacho iyoyo yecommission yakasetwa chii chamakaita. Zvakatotaura minister weforeign affairs kuti waakuda kunangana nokutaudzana navakuru veAmerica. Ndokukura kwatingati ndokwatinoda ikoko kuona muhurumende kuti aiwa ngatitaudzane tiri vanhu, togarisana pasi totaridzana evidence yezvatakaita. Kuti kwaizvi zvatakaita hamuzvionivo here kuti zvinokodzera kutibvisira masanctions akati akati? Confrontation to confrontation haina kwainotisvitsa.
Dr. Mavaza, hanzi Moshande commission nezvimwe zvese zviri kunyunyutwa hapana chati chabuda pachena kuti chagadziriswa, asi hurumende inenge ichingotaura kuita godzera pamuromo.
Zvino masanctions kana achinga awedzera sezvaaitwa izvi, zviri pachena kuti munhu wavari kurwisa haisi kodzero yevana veZimbabwe, asi vari kutouraya vana veZimbabwe. Nguva ino yedepression, nguva ino yenzara, nguva yemari iri kunetsa munyika dzese, mowedzera masanctions kune imwe nyika. Zvinotandirwadza kuti tine hama dzedu dziri kunze dzinotosapota masanctions iwayaya. Saka ngatibatanisa vana veZimbabwe titaure soko one kuti pasi nemasanctions. Hazvitibatsiri.
Ndikubatei muromo, Dr. Mavaza. Ko iyo hurumende yakabatanawo nevana veZimbabwe ichigadzirisa zvacho zviri kunzi zvigadziriswe kuti masanctions acho abviswe?
Hakuna chisina kugadziriswa. Iko zvinezvi tinongori nenyaya iri kunzi ngatigadzirisei panyaya dzekuvhota. We are doing the best. Izvozvo CCC yane access kuZTV, ine access kuHerald, ine access kumapepa ese, imari yavo chete. Zvanopi zvikada kuitawo advert inobhadharawo, hakuna kupiwa mahara.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavaza, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo yeLeot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm nhasi, apo tiri kuita hurukuro nemadzimai ari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoita musangano nemukuru muhurumende yeAmerica mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica panguva iyo America neEU dzawedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika. Russia yosimbaradza ukama neZimbabwe, vamwe vachiti hapana chinobatika chiri kubuda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya muina Gaina Gumede Saidi.
Soku isika atisenda baku VOA Njebele.